dzakaona zvakakodzera kuti titenderere tichiongorora nzvimbo dzakagara vanhu vakazvigarisa pasina kutenderwa mitemo yenyika nemitemo yekanzu. Naizvozvo taakutenderera tichiongorora nzvimbo idzi. Panogarika tobvumidza vanhu kugara, toita vatinoti pachirungu regularization. Ticharegurariza munhu paagere ipapo maringe nepaari nestendi yaari. Hatisi kuzoita zviya zvekuita kurumwandira tichiregurariza makoperatives kana kuti ungano yevanhu zvekutarisa munhu paanogara. Nekuti tatoona kuti pane vamwe vakufamba vachitenderera vachitorera vanhu mari vachiti tinoda kuti tikubatsirei kuregurariza, tokuitirai munyayi pakati pedu penyu nekanzuru kwete. Izvozvo tiri kuzviramba. Tiri kuti munhu oga oga paagere papo tichasvika toongorora kuti pakagarwa zvakanaka here. Kana pachigarika tinobva tagadzirisa mapepa iwayo tokuitai kuti munga muchigara ipapo, asi munenge muchibhadhara muripo watoti regularization fee.
Kana mukaona kuti munhu paagere haafaniri kuvepo, munoita sei?
Pane nzvimbo dzisingaite kuti tinge tichigarisa vanhu, nzvimbo dzatinoda kuisa zvikoro, nzvimbo dzatinoda kuisa makliniki, mastoro, mawetlands. Vanhu vakadaro panosvika nguva yekuti tinozova pamanotices kuti vanga vachibva vatsvage pamwe pokugara pakanaka.
Saka izvi muri kutoyambira vanhu kuti muri kuuya kuzotarisa nzvimbo dzavagere vagare vakagadzirira kuti pamwe vamwe vangangobviswa?
Tiri kutaurira vanhu kuti mukana wataburitsa ndeyekuti huyai kukanzu, munoenda kumadistrict offices kwenyu, munosvika munokurukura navo kuti vange vari vanhu vanovagara pakamira sei kuitira kuti munga muchigadzirisirwa mapepa enyu zvakanaka. Asi tiri kuti munhu ane musha wake waakanga atora achigara ndiye anoenda, haumirirwi nevamwe vanhu, hautumiri vamwe vanhu, unouya iwe wemene ndiwo unonoudzwa kuti zvinofamba sei. Nekuti pane dambudziko revamwe vanhu vaakudyira vanhu mari vachiti tinoenda kukanzuro kunokuregurarizirai, kuchajai mari vodya mari dzedzi. Isi tiri kuti kwete, tira kubatsirana nevanhu munhu pachake, kwete kuti toda munyai pakati. Hatitomboti hatidi makoperatives anouya achimirira vanhu, hatidi mapay schemes kana kuti mumwe neumwe kana wemapolitical parties anouya achimirira vanhu. Toda kudhira nemuridzi wemba vakazvigarisa, ndiwo watinoda kunge tichitarisana naye, tichitaura naye. Ende anoenda kumadistrict offices kwedu, ndokwaanosvikobatsirwa.